chakaitika ndechekutitaka tsvaga bhazi handiti nekuti patanga tiri kuukraine taingowana rubatsiro rwekunzi itai mubude saka takaona kuti kunzi muite mubude musina zvekunge muchibudisa zvacho hazvimeke sense tibva tatsvaga bhazi ine mufana wangu takaona kuti youare one of the people vanhu vakuru amongst my students rega tioganize bhazi tibva tatsvaga bhazi tibva taita kuti vamwe vaende kune imwe bhodha isusu tibva taenda nerimwe bhodha nekuti tatakawanda tasvika kune imwe city inonzi Chernivtsi iri kudhuze nebhodha ndokwakatanga kutoita line rekusvika kubhodha nekuti takazo kufamba for about 15 kilometers netsoka nekuti panga pasina transport nekuti mota dzange dzakatomirawo dzakaita mutsetse for 15 kilometers kusvika kubhodha zvakaita about 1 hour kuti tisvike kubhodha and then tapedza
zvii zvamakasangana nazvo pabhodha
tasvika kubhodha kuya saka kubhodha chikuitika ndechekuti vari kutanga kuburitsa maukrainians vakadzi nevana nekuti varume vasi kunzwa kubuda nyaya yekuti vari kunzi vaende kuhondo vari kutanga vatora maukrainians ende vari kuita racism iri serious and kune stampede ende kune vanhu vakawanda handisi kuziva kuti vari kurambidzira vanhu kubuda mastudents because mamwe mastudents atofa izvizvi kukurana Poland nechando nenzara vakamira mutsetse for 3 days vakamirira vamwe vedu akatokwara bhosi tinengwe mukomana anonzi mukudzei akatokwara maso yake epadita pachest yakatoenda paside nekuti akadhonzwa dhonzwa nemasoja anga ari pabhodha paita stampede nekuti vakomana vaitonzi vapfugame pasi vakanongedzerwa pfuti paishutwa mabara mudenga mamwe mabara aishutwa pasi ndo panga pane problem asi kuzopinda muromania watakaita kwanga kuri nani nekuti vanhu kuromania vangu vasina problem
zvii zvimwe zvamakatarisana nazvo kuukraine
zuva nezuva unonge vachitongotenda mwari kuti at least ndaona zuva ranhasi nekuti even uchifamba bhomba rinoona nguva rikakunanga even paunogara unoona kungomuka matobhombwa kudhara saka zuva nezuva taingonzwa masairini achirira every hour masairini anga achirira achirimhanya yekumashelters mhanya yekumashelters mashelters ndomaunderground places anenge ari pasi zvanga zvisina kumira zvakanaka right now tingori emotional because it's not real it's like tiri kurota tiri kufunga kuti tichamuka rini from this dream because takangobuda pataigara takangobuda kungobuda uri munhu tanga tine upenyu wedu vangu vari kuukraine tichiti tichazodzokerwa kumba tine degree tine madocuments but hatina kana chatinacho.